Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare. Manheru anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 21, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vamwe vacho vanofanira kunge vachitodaidzwa kuti vanobvunzurudzwa muParliament vanhu vari pazvigaro zvepamusorosoro.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kubvunzwa vari kumba kwavo kuBlue Roof muHarare nekomiti yedare reParamende inoona nezvezvicherwa kuti vataure nezveuori hunonzi hwakaitwa kwamarange uko mabhiriyoni emadhora anonzi akatsakatika.
Takanzwa vanhu vakurova mota vichitema nenzimbe nemudzigoto. Mukomana akafa auya akatema nebhodhoro, bhodhoro yachakatema mukomana ikafa auya kuzotema ini apa.
MDCT inoenderera mberi ichiita sarudzo dzemaprimary asi paine kukandirana makobvu nematete kune dzimwe nzvimbo.
Saka vanzwa ivo vanopomera dzimosva vekuNational Prosecuting Authority vachiti vamoyo havapo. Saka zvavachaita vachaedza kuvabvisa kuti vasatongwa nevamwe izvozvi.
Mapurisa eInterpol okurudzirwa kuti asunge vaimbova gurukota rezvedzidzo vaJonathan Moyo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kutarisirwa nemusi wechitatu kubvunzurudzwa nekomiti inoona nezvezvicherwa nezveuori hunonzi hwakaitika kwamarange zvakapa kuti nyika irasikirwe nemari yavakati inosvika mabhiriyoni 10.5. Komiti iyi inoti yakazvipira kumba kuenda kumba kwavaMugabe kuBlue Roof semucherechedzo wekuremekedza zera neutano hwavaMugabe. Asi vanoongorora nezvenyaya dzezvezvicherwa vanoti hapana chinobatika chichabuda mutsvagurudzo dzavari kuita idzi. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vaMugabe, asi sachigaro wekomiti iyi vatemba muliswa vanoti vangomirira kunzwa kubva kuna vaMugabe kuti vakasununguka here. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguu kuti tinzwewo maonero avo.
Tiri kuzviverengawo mapepa nhau, asi handioni paine chinobuda nekuti zvataverenga so far ndezvekuti komiti ine chishuwo chekuenda kunotaura navaMugabe vari kumba kwavo, zvichionesa sekuti vakatadza kudaidza vaMugabe kuti vauye kuParliament. Saka nhau vakuda kuti Clerk of Parliament akumbire vaMugabe kuti zvichiita komiti iende kunotaura navo vari kumba kwavo. Saka vaMugabe vachine simba rekuti no, nekuti kumba kwavo hakusi kudare reParamende ende vane right of privacy. Tichionawo zvekare kuti komiti yacho haisi kuwana rutsigiro rwakazara kubva kuexecutive kuti vakati munhu ngaauye kuParamende akasauya wotongwa munhu iyeye necontempt of Parliament.
Vamwe vakadedzwa vakawanda wanda kusanganisirawo nemi, pane chichazonyatsobuda here mutsvakurudzo dzose dzavari kuita idzi?
Tiri pasi pehurumende iripo iko zvino izvi, hapana chichabuda nekuti vamwe vacho vanofanira kunge vachitodaidzwa kuti vanobvunzurudzwa muParliament vanhu vari pazvigaro zvepamusorosoro. Saka handioni paine yatingati the political will kana kuti chido chehurumende chekuti mbavha idzi dzisungwe hapana chido chiripo. Kunze kwekunge patoita a change of government. So far, pane umbo wakawandisa wabuditswa nekomite watemba mliskwa. Iri kupa atingati ma indications yekuti ningi amenyaya, ningi amenyaya, ningi amenyaya. Zvaa kuchida kuti executive kana iri kurwadziwa zvishuwa kuti nyika yedu yakabirwa yakufanda kuchiti okay tine ma prosecutor ariko munhu uyu ngasungwe tine anti corruption commission yakufanda kuti ichinyatse ku investigator nekutsvaga documentary evidence ye ma criminal activities akaitwa ne vanhu vanga vari vaine chekuita nenyaya yema diamonds. Saka handisi kuona paine that interest on the part of government. Ndiri kuona unga parliament is fighting alone and they are not being supported by the executive.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende inoti yazivisa mapurisa eInterpol kuti asunge vaimbova gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo kuti vazotongwa nemhosva yavari kupomerwa yekushandisa mari yehurumende zvisiri izvo. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Izvi zvabuda pakunzwikwa kwenyaya iyi mudare nhasi apo muchuchusi wehurumende vaClemens Chimbari vaudza mutongi wedare repamusoro vachawanda chitapi kuti hurumende haina kukwanisa kupa vamwe mapepa ekuvapomera mhosva kuti vamiswe mudare panyaya iyi. VaChimbari vaudza dare kuti mumwe wevasungwa panyaya iyi vaFrederick Mandizvidza avo vanove Chief Executive Officer weZimDef havasisiri musungwa panyaya iyi, vachiti hurumende yaona zvakakodzera kuti vaite mufakazi achazenga achiroverera vamoyo. Izvi zvatsinirwa negweta ravaMandizvidza vaWilson Manase.
Pandakazotora mapepa acho kuti ndimumiririre, ndakazviona kuti munhu anga asina mhosva, munhu anga ari mutumwa akatumwa kuitawo zvimwe zvinhu, whether zvanga zviri pamutemo kana zvisiri, but iye akanga ari munhu akamira achizviramba. Saka izvozvi takazoendesa mapepa anga aripo nemaafidavits akanyorwa naiye trustee wachanga aripo vamoyo navagandawo akapangidza kuti iye ana mhosva. Saka vanoongorora nedzimhosva kana kufeya nevanodzipomera vakazoti vatarisa vakaona kuti zveshuwa haasi musungwa, munhu anokwanisa kutonge ari iye anotaura maitikirwo azvakaita ari mufakazi, ndo zvaita kuti vabvise izvozvo.
VaManase vatiwo vamwoyo vachazomiswa mudare vari vega sezvo vasiri kuwanikwa zvichitevera chikumbiro chaitwa nehurumende kuti vamwe vasungwa vanosanganisira vaGodfrey Gandawa vaive mutevedzero wamoyo vapatsanurwe pakutongwa kwemhosva iyi.
Saka manzwa ivo vanopomera dzimhosva vekuNational Prosecuting Authority vachiti vamoyo havapo. Saka zvavachaita vachaedza kuvabvisa kuti vatongwe, kuti vasatongwa nevamwe izvozvi. Zvange zvakakodzera ndezvekuti vatongwe nevamwe, asi zvaoneka kuti havapo ende havazozikanwa kuti vari kupi. Saka vati aiwa isusu tochivabvisa because mhosva haisi kumira, mhosva iri kuenderera mberi. Saka zvairi kuenderera mberi vanomboiswa padivi pavachazooneka kana kuuya, ndo pavachazopiwawo zvirango, pavachazopiwawo macharges akafanira nawo navo.
Vamoyo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakashandisa mari yehurumende zvisirizvo inoita zviuru mazana mana zvemadhora yaive muhomwe yehurumende yaiva pasi pebazi ravaitungamirira yeZimDef. Vachiri muhurumende vamoyo vakati vakatora mari iyi vakatenga mabhasikoro avakapa vagari vekucholocho vakazvifananidza navaRobin Hood mukutora kwavaiita mari iyi vachinopa vanotambura. Vamoyo havasi kuzivikanwa kuti varipi zvitevera kutiza kwavakaita munyika pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto gore rapera. Nyaya iyi ichadzoka kudare nemusi wechina. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare, mufundisi wesvondo yeRemnant Pentecostal Church vaPatrick Mugadza vanzi nedare havana mhosva zvichitevera kutongwa kwavanga vachiitwa vachipomerwa mhosva yekuita musarinya muna 2016 vamugadza vakasungwa mushure mekuratidzira vakazvisungirira pasimbi dzepanze pedare reparamende vachiti vakange vasiri kufara neutongo hwavamugabe mutongi wedare ramajor street vablessing murwisi vanoti hurumende yakatadza kuunza vafakazi vakazvimirira kuti vazopa huchapupu hwakasvitswa kudare nemapurisa matatu aive vafakazi vehurumende panyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mire zhonga musarudzo dzemaprimary mubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa iri kuramba ichienderera mberi zvekuti imwe sarudzo idzi yakatadza kuenderera mberi muBulawayo mushure mekunge motokari yemumwe wevaida kukwikwidza yapwanywa mawindo. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Motokari yava Hepson Ncube avo vaive mumwe vevaikwikwidza kumirira bato reMDCT sakanzura weWard 28 mumusha unogara veruzhinji kuCowdrey Park yakatemwa nezuro apo paida kuitwa sarudzo dzePrimary muCowdrey Park mekare. Muzvare Ntando yenkosi Chari, nhengo yeMDCT uye vari mumwe wevanhu vaive mumotokari iyi vaudza Studio 7 kuti pane vanhu vakatanga kutema motokari iyi ivo vari mukati. Muzvare Chari vanoti vakakuvara paruoko uye varatidzawo Studio 7 magwaro ekuti vakanoonekwa kuchipatara chemupilo mushure memhirizhonga iyi.
Takanzwa vanhu vakurova mota vichitema nenzimbe nemusikoto. Mwacho mukomana akabva auya akatema nebhodhoro. Bhodhoro yacho akatema mukomana ikabva auya kuzotema ini apa. Apa ndakarohwa nemabhodhoro tiri mukati memota. Takamirira kuvhota.
VaKevin Lovu avo vaityaira motokari yavanqube vaudza Studio 7 kuti vanofungidzira kuti vaColet Ndlovu vanove kanzura weWard 28 parizvino pamwe nevana vavo ndivo vane chekuita nemhirizhonga yanezuro vachitiwo vakamhangara nyaya iyi kumapurisa ekuLuveve vakazonzi vaende paCentral Police Station apo tawana vachimhangara.
Nyaya yacho yabva kuLuveve yabva yauya papa CSID in law and order and everything is in police hands.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaNdlovu sezvo vange vachiri mumaoko emapurisa panguva yataedza kutaura navo. Asi imwe zvenhengo yeMDCT amai Eunice Mpofu avo vati vaivepowo pachiitiko ichi nezuro vatsinhirawo nyaya yemhirizhonga iyi vachiti vanofungidzira kuti vanhu vakatema motokari yavanqube vaifunga kuti ivo vanqube vacho vaive mumotokari iyi uye vanenge vaitoda zvekuvapfuudza.
Angasina kutiza nemota yanga yatsva iyo angachita kuipisa mota iyi mufana uya wazova reverse mota iyo atiza nemota vazvitanda nematombo zese vachiposera vana vachirova mota ivo vanga vachifungidzira kuti candidate yacho hepi ari muno mukati vachingavonti hepi hapo pano vavanga vachichati kuti munhu yaabone vachita kuuraya.
Vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzekuCowdrey Park idzi hadzina kuzoenderera mberi nekuda kwemhirizhonga iyi. Sachigaro weMDCT muBulawayo vaGift Banda vaudza Studio 7 parunhare kuti pamaward makumi maviri nemapfumbamwe ari muBulawayo pane maward makumi maviri akaitwa sarudzo dzevanoda kuzove makanzura dzakafamba zvakanaka uye vabvuma kuti vakaziviswa nezvemhirizhonga yekuCowdrey Park. Asi vati hapana zvimwe zvakawanda zvavanokwanisa kutaura pamusoro pesarudzo dzePrimary vachiti sarudzo idzi dziri kuitwa nedare reNational Executive yebato reMDCT. Sachigaro webato vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pane zvimhinga mupinyi vari kutarisira kuti vapete sarudzo dzose mukupera kwesvondo rino.
Tanga tine sarudzo iyi muHarare muchitungwiza nomumanikalendi ichiri kuenderera mberi. However, munoziva nzvimbo dzakafanana neHarare nachitungwiza ndo mahotspots ka ndomune competition hombe nokuti vanhu vemutaundi vanopinda pamaprimary vakawanda zvikuru. Tirikuona kumwe kuna mawadza mukutanda maaspiring candidates anosvika 7 pamwe mamembe paparliament aratosarudzwawo tatovana marudzi avatsi acho asi kuti hatigoni kubudisa mazita awasati tapa marudzi avatsi awa kunational council yedu.
Act DC Komichi. Mhirizhonga musarudzo dzemaprimary eMDCT dziri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana vakawanda vachinzi vari kutsutsumwa nekwavari kuti kusaitwa zviri pachena kwesarudzo idzi. Ndaka mirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taura Ishava.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Mutevedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe vanoti hurumende yambomira kupa vanhu maresinesi yekurima mbanje nekuti vanhu vanyoresa kuti vanoda maresinesi aya vawandisa. Vatiwo hurumende inoda nguva yekumbotura mafemo ichiona kuti urongwa uhu hungafambiswe sei. Mukuzeya nyaya iyi Tanonoka Wande aita hurukuro navamukupe.
Nyaya iripo ndeyekuti veMedicine Control Authority of Zimbabwe ndo vanopa maresinesi acho ende ivo vakati havasati vagadzirisa zvese zvinofanira kugadziriswa kuti vakwanise kupa vanhu maresinesi. Ende chimwe chinhu chaitika ndechekuti I think vanga vasingatarisiri kuti kwangu chaita vanhu vakawanda kudaro vanga vachida maresinesi, nekuti vanhu vasvika vapura over 300 vanhu vauya vachita vati vari kuda maresinesi acho. Saka unotoona kuti nyaya yachona yaya yekuti kana tanga tichida kupa kana ti vanhu vashanu chete unozosarudza sei kuti iwenewenewenewe pasingaitike huori. Saka njozvinhu zvekuti vakuti regai tinyatsotarisa kuti tozviita sei.
Vanoti vanoda kumboita ongororo, chii chavanoda kutarisisa?
Brief yandapuwa ndeyekuti vamwe vari kuuya vachitaurira kuita zvembanje. Kune vamwe vari kuuya vachitaura kuti vada 10,000 hectares. Oona vamwe vari kuuya vachitaura kuti no, ndiringoda just kurima pa 2 hectares. Saka unoona kuti but oona mari guru chavo vane 2 hectares ne 10,000 hectares mari dzachona dzakaita sei dzakafanana. Saka ndopaunoona kuti aiwa tinofanira kunyatsonzwisa kuti tinofanira kunyatsoitika chii ende tinozviita sei. Ende uyezve kwachona kunorimirwa ndekupi? Vanhu vanenge vachirima kune masoja here anenge achigadha, kune mapurisa here anenge achigadha? Mbanje yachona license yachona inotaura kuti munhu unokwanisa kutakura oil yembanje, ombanje yachona iri fresh, ombanje yakaomeswa inozofambiswa sei kuti tazovedzera yamuwana? Saka zvese izvi zvinofanira kunge zvagadzirwa kuti titaita sei tamhanya kuti sei kutanga kupa maresinesi.
Hapana here vakange vatopiwa mvumo yekurima kudhara?
Hakuna kana umwe chete. Kana umwe chete apuwa mvumo, hakuna kana umwe chete atapuwa mvumo.
Vanhu vamunotarisira kupa kana motangidza zvekare, munofunga kuti vangaita vakawanda zvakadii?
Havafuoni kuchipuwa vanhu vanopfuura kana gumi vekutanga navo.
Minista, munofunga kuti vanhu vakanzwisisa here chinangwa chenyu panyaya yembanje iyi yatiri kutaura?
Vanhu I think vakanzwisisa kuti nyaya iripo ndeyekuti isu sehurumende tiri kuda kuita sei, tiriuda kuwana foreign currency kuti tizokwanisa kutenga mishonga, tizokwanisa kutenga mafuta. Kasi ndinoziva kuti kune vemachechi vakatsamwa nazvo chaizvo, vamwe vaindituminira mamesaji vachitaura kuti zvinhu zvamuri makuita izvi ndezvasatani kurima mbanje.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe vachitaura parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeVenezuela vaNicolas Maduro vas Kasarudzwa zvekare kuti vatungamire nyika iyi kwemamwe makore matanhatu, asi mapato anopikisa akawanda haana kupinda musarudzo idzi achiti dzaibirirwa. Vanhu vemuBurundi vavhota nhasi mureferendum vachitambira kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kuti ritendere mutungamiri wenyika kuti agone kutonga kusvika muna 2034. Izvi zvave kureva kuti mutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza vanogona kutonga kusvika kumakore aya. Asi mumiririri webazi reState Department muAmerica, amai Heather Nuyet, vati referendum iyi haina kuitwa zviri pajekerere. America inoti mumari yairi kubatsira Zimbabwe kurwisa chirwere cheHIV and AIDS pasi pehomwe yemutungamiri wenyika iyi, kana kuti President's Emergency Plan for AIDS Relief, kana kuti PEPFAR. Bandiko reimwe mari iyi ichange yoshandawo mukudzivirira chirwere chegomarara rechibereko.
Vakafanobata chigaro chemiriri weAmerica muZimbabwe, amai Jennifer Savage, vanoti vachangobva mukupa rubatsiro rwemamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora pasi pechirongwa chemutungamiriri wenyika yeAmerica chekurwisana neHIV and AIDS, PEPFAR, vachitiwo mari iyi ichange ichizoshandawo mukuongorora gomarara rechibereko.
We just, for example, signed an agreement for another $150 million in PEPFAR program.
Tichangobva kuirirana neZimbabwe nekunyorerana chibvumirano chemari inoita $150 million yekushandisa pasi pechirongwa chePEPFAR. Imwe yemari iyoyo yakuenda mukubatsira kuongororwa kwegomarara rechibereko.
Amai Genya Kwende, vanoshanda kumuzinda weAmerica kusimudzira chirongwa chePEPFAR, vati pasi pePEPFAR mari inosvika mamiriyoni mashanu ichashandiswa mukuongorora gomarara rechibereko.
Sekutaurwa kwazvakaitwa nomumiriri weUS muno muZimbabwe vaJennifer Savage, PEPFAR ichatsigiria ongororo nekurapwa kwegomarara rechibereko kumadzimai ana makore anodarika 13. PEPFAR ichapa mari inosvika $5 million kuchirongwa ichi. Chichaitwa pazvipatara zvinoona nezvokurapiwa kweHIV. Pari zvino PEPFAR inotsigira basa rokudzivirira HIV mumatunhu anosvika 40.
Amai Nyakwende vanoti America yave kubatsira munyaya yegomarara rechibereko mushure metsvagiridzo yakaitwa inoratidza kuti madzimai ane utachiona weHIV and AIDS vane mukana wakakura wekuita gomarara rechibereko.
Pane tsvagiridzo yakaitwa ikapaumbowo hunoti madzimai anorarama neutachiona weHIV vanogona kurwara negomarara rechibereko. Naizvozvo PEPFAR yakaona zvakafanira kutenge ichibatsirana namadzimai pakudzivirira kwegomarara rechibereko.
Madzimai ataura neStudio 7 anoti anofara zvikuru kana mari yerubatsiro ichiendawo mukuongorora chirwere chegomarara. Muzvare Rutendo Pfurudza vaudza Studio 7 kuti zvichabatsira kuchengetedza utano hwemadzimai akawanda sezvo vazhinji vasiri kuwana mari dzekunoongororwa gomarara nguva ichiripo.
Ndinofara chaizvo kunzwa kuti PEPFAR yave kubatsirawo munyaya dzegomarara rechibereko kunze kweutachiona hweHIV hwavanga vachifokasa nawo makore akawanda apfuura. Tinongokumbira nekutarisira kuti dai mari idzi dzakavimbiswa dzakurumbidza kuuya, uye hurumende yedu yakurumbidza kubatanidza purogiramu yacho nekuendesa urongwa uhwu kuvanhu kuti vakwanise kukurumbidza kubatsirikana nekuwana kuongororwa uku nguva ichiripo, kuti tigo upenyu hwedu sevanhukadziwo huchengetedzwe, tikwanise kurarama makore akawanda, tikwanise kubatwa gomarara rechibereko iri richiri padhuze kuti rirapike.
Chirongwa chePEPFAR chakatangwa nevaimbova mutungamiriri weAmerica vaGeorge Bush munandira 2003 chiine mari inoita mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora ekurwisa HIV and AIDS, malaria nerurindi. Chirongwa ichi chakasimudzirwa una vaBarack Obama apo vakaitawo mutungamiriri uye vaDonald Trump avo vakatorawo chigaro chava Obama ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Munau dzemitambo, vatsigiri veDynamos vari kudya marasha mushure mekurohwa zvekare nekudonha patafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotitaurira kuti zvakamira sei mumusha weDimbare.
Vatsigiri vechikwata ichi nezuro vakaungana panze peRufaro Stadium vachiimba nekunyomba mutungamiri wechikwata chavo vaKeni Mubayiwa, vachiti vauraya chikwata ichi mushure mekurohwa kwavakaitwa neFC Platinum 2-0. Dynamos yakatizwa nevatambi vakawanda kusanganisira Christian Epupa, Masimba Mambare naChaona Chipunza nemhaka yokusabhadharwa mari yemuhoro. Vatsigiri vechikwata ichi vari kupomera vamubayiwa mhosva yekuita kuti vatambi vane mukurumbira ava vasiye basa vachienda kune zvimwe zvikwata uko vari kuita mashiripiti. Vamubayiwa ndivo tezvara vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Murairidzi mutsva wechikwata ichi Bigi Zuze abudawo pachena kuti vatambi vechikwata ichi havasi kutamba sezvinotarisirwa nemhaka yekuti chikwata chavo chine chikwereti chavo chinobvira gore rapera. Asi Zuze ane tarisiro yekuti Dimbare inopedza iri pazvikwata zvina zvepamusorosoro mwaka uno, kunyange hake achibvuma kuti zvemukombe zvave zviroto chete.
As Dynamos we know kuti pamusoro pedu isisu kazhinji kacho itop 4 yoyo, andi kana zvarambisisawo tinoramba tichiona zvamira, but aim yedu ndiyokupedza vasizini panamba tiri mutop 4 imomo.
Dynamos yave pachinzvimbo chegumi nemapoints gumi nemaviri. Asi ngezi Platinum Stars haina dambudziko kunge rine Dynamos. Mushure mekuraka Shabulayo City 4-0 ndokuramba iri pamusoro petafura nemapoints mashanu pamusoro peFC Platinum. Vakawanda vanotevera nhabvu muZimbabwe vanofunga kuti madamburo yatotora mukombe kare, asi chikwata ichi hatisati chasangana neFC Platinum iyo iri kuvatevera uyezve iri iyo ine mukombe weLeague uyu. Zvimwe zvikwata zviri kurwira kutora mukombe mukuru uyu nengezi pamwe neFC Platinum zvakadonhedza mapoints akakosha mushure mekunge Highlanders yakaita mangange 0-0 neCapes United, Chicken Inn ichiitawo mangange 1-1 neHarare City. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Mutare City Rovers 1 Herentals 1, Triangle 0 Black Rhinos 1, Shabani 0 Chapungu 1, Nishrat 1 Blue Chiefs 1, ZPC Kariba 1 Yada 0. Kwatambwa mitambo gumi nemiviri, zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: ngezi Platinum Stars 32 points, FC Platinum 27 points, Highlanders 22 points, Chicken Inn 21 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Herentals 11 points, Yada 11 points, Blue City 10 points, Shabani Mine 9 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kunetsana kuri kuitika mumapato ezvematongerwo enyika musarudzo dzemaprimary dzaari kuita. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, tutumire ipa na pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Tabata shika kumagumu echirongwa cha nasi, ndo kuoneka ene mparo ndini Ivan Zininga.
Soku izika tisenda baku VOA.